kuti takaita inonzi agent chamber ikot application ndinovimba kuti masikati anaya magweta angu achange arimo mukati medare vachiita kuti nyaya iyi igone kunogadziriswa chiripo ndechekuti muna 2018 pavota zorora ndakapiwa nezeki zita rangu ranga risipo ndikaita kwiri vakaapologiza vakakumbira regerero vakandipa rimwe zvakare gore rino patakapiwa kuti mavota zoro after nomination court I think wangu ari musi wa 28 January kauti 29 pandakazorivhura ndakaona zvakare kuti zita rangu ranga risimo chief election agent wangu ndokuenda kuzeki ndokunopiwa rimwe voters roll rimwe racho ratakapiwa rakatoita kukanzurwa rakanyorwa zvakare kuti as of 8 January apa kakanzurwa pacho panga pato ne date ra 2020 saka ndonyunyuto dzatinadzo nekuti voters roll ratakapiwa riri kugumira musi wa 8 January iyo voters roll yakazovharwa musi wa 28 January kwavakazoregister kana kuti kunyoresa kuvota after musi wa 8 January
saka imi zvii zvamuri kuda kuti dare riite
isa mudare redzimhosva rikuti ngavagone kuti vatipo ogoezuro chairo iro richashari kuti vari kuvhota muHarare Central Constituency chechipiri maballot paper edu aya atisi kuziva kuti akagadzirwa eHarare Central Constituency mangani takangopiwa nhamba yemaballot paper ose akaprintwa for the by-election ini seumumiririre ari kuda kumira kuita MP muHarare Central ndikuti ndinoda kuziva kuti paballot paper eHarare Central Constituency mangani
saka munotarisira kunzwa kudare riini
panopera zuva ranhasi tinofanirwa tanzwa kuti kudare kwanzi kudini
tiri kunzwawo kuti vari kukwikwidza muri kunyunyutawo nenyaya yekuti pachabvumidzwa munhu mumwe chete kana agent papolling station yoga yoga zvakamirawo sei izvozvo
mangwanani ano taenda kumauti party liaison committee yaitwa kuRoosevelt macandidates ese anga ariko hakuna kunzi kuri kuuya polling agent rimwe chete bato rega rega ranzi runze mapolling agent maviri izvi zvekuti kuri kunzi kuuye 1 ina handira kuzvinzwa nhasina ngatitoriko kumusangano kuzeki tanzi bato rega rega runze mapolling agent maviri.